Mumwe wechidiki anorarama neurema, Takson Zimbudzana, anoti vanorarama neurema vachinji vavo havaremekedzwe pakurongwa kwezvirongwa zvekurwisa HIV AIDS, sezvo vanhu vazhinji vasingafunge kuti vanorarama neurema vanoitawo zvepabonde.
Ichiri dambudziko chairo nekuti information haisi accessible, haisi kunyatsokusvika kune vanhu vane madisabilities, vanhu vane urema. Nedambudziko rekuti pane kusanzwisisa kuneri muvanhu kwekufungidzira kuti munhu ane urema haakwanisi kuve ari munhu anove involved mune nhau dzepabonde. Saka dzidziso iyoyo haisi kupiwa zvakakwana. Vari kutarisirwa pasi kudzikisirwa kuti vanhu vasingakwanise kunge vachiwanikwa vari munhau dzakafanana naidzodzodzo. Of which it's not true to say it.
Zimbudzana, uyo akakwanisa kuenda kumusangano we 2012 International AIDS Conference muWashington mwedzi wapfuura, anoti haana kufara nekushomeka kwange kwakaita vanorarama neurema pamusangano uyu. Zimbudzana anoti shuwiro yake ndeyekuti panorongwa misangano mikuru yakadai pawanikwewo paine vanorarama neurema vanopiwa zvinzvimbo zvepamusoro, izvo zvinoita kuti zvichemo zvavo zvinzwikwe nekugadziriswa pasi rose.
Zvishoma zviri kutaurika, zvishoma zviri kuitirwa zvakanangana nevanhu vane urema. Saka panodiwa shanduko. There is a strong need to advocate and to include disability issues, especially pama international programs afana newaya. Hatichatarisire kunge tichisangana nemamwe mareports anobva kune vatinenge tichitarisira kuti ndivo vachona vanofanira kunge vachiita se vachiti include towanikwa kune little information.
Zimbudzana, uyo ane dambudziko rekuva mheta makumbo, anoti zvanga zvisiri nyore kuti akwanise kupinda mumisangano yakakosha kwaari sezvo yakange iri munzvimbo dzakasiyana-siyana, izvo zvaimuomera kuti akwanise kusvika kunzvimbo idzi. Chimwe chinhu chinomurwadza inyaya yekuti haana kuona vanorarama neurema vakapiwa mukana wekutaurawo vakamirira vamwe vavo. Anoti zvakare zvidzidzo zvizhinji zvakange zviri pamusangano uyu zvange zvisingatarise matambudziko anosangana nevakaremara mukuedza kurwisa HIV AIDS.
Chekutanga ndinoda kuona pave nedzidziso yakakwana kune vanhu vane urema kuti vange vachiinkludwa panobuditswa zvirongwa zvafanana neizvozvi zveHIV zveutano. Tinoda kuona vanhu vane urema vachipiwawo matanho akafanana neiwayo ekutenge vachiprezendawo uye vachidzidzisa kutoitawo makansela ivo pachavo.
Kunyangwe hazvo pane zvakawanda zvisina kumufadza, Zimbudzana anoti akadzidza zvakawanda kumusangano uyu izvo achazonoudzawo vamwe vake kumusha. Imwe nengo yesangano rebatanai HIV AIDS Service Organization vaJoshua Mavundu, avo vakange vari pamusangano uyu, vanotiwo pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti vanorarama neurema vawanewo izwi mukurongwa kwekurwisa HIV AIDS pasi rose.
Isu tinoshanda nevanhu vanorarama neurema mumaprogramu ose atinoita, vanhu vatinotokoshesa. Asi kuti dambudziko randiri kuona ratinosangana naro nderekuti hongu vanhu vanorarama neurema tinokwanisa kunge tichivaona, asi isusu donzvo redu rinonyanya kutiunganidza tose inyaya yeHIV. Saka kuvanhu vanorarama neurema vachizowanikwazve vachirarama neHIV, hatisati tanyasa kuita mukana wokuti tasvika pekuti tiri kunyasa kuvaona vanhu ivavo vanokwanisawo zvekuti tinokwanisa kuzenge tichivapa ruzivo rwekuti vakwanise kunge vachizvimiririra kana kumiririrawo vamwe vavo.
Zimbudzana anoti zviri nyore kuti vechidiki vanorarama neurema vakanganikwe muzvirongwa zvekurwisa HIV AIDS nekuti vanhu vazhinji havaremekedze kodzero dzavo. Marvelous Mhlanganya, huye, Washington DC.